Ramani was Ramani Chagava Kure and Takashanda TSA for a long time. I was Takashanda Kakosha, Caps United, and Raman before Domazanda Gazopanda went up to German. But before that, when I was in Ramatata Karati, Tino Shamwar, Unupakur, Bomas, Agashi, Kutamba, Kusuka, Time, Yagas, Taka Kocha, Umechina, and Blawai Wanderers, Asada Tamula Kocha Highlanders. Ara sisi na matinda we tayo na ushamuro wakatama.
Zamunga nonge zeo zaka kosha panorondo ya upenyu wa Ramani nde zipi.
Chinchaka kosha panchoto anuaranga rauti. Ramani anga are muna anga are one of the best soccer coaches in Zimbabwe. Saka nika pachezo wa yara sikiru. Nde zuzi nongor waza utuma coaches edo in Zimbabwe kachinji kacho. Avanya to remekezwa. Tuwachiri kurarama and kuzungumza Ramani akazoshaikwa akocho kuBotswana akamwenda kuMalawi akazodi akamuna akocha national team muna angada ari pane chimwe chinano chekubatsira kana kuti bhora renyika vanhu vakadaro ngada kuti tivasimudzire kuita kuti bhora redu rienderere mberi saka kurasika kwaRamani hakusi kurasikirwa kwemhuri kwagumbochete asi kurasikirwa kwenyika.
Ko zvekutiwo hurumende yapa ruremekedzo rwegamba tanzwa kuti vapiwa state assisted funeral munozvionawo sei?
Zvangondiitopo kugadzikana kunzwa kuti government yaita state assisted vari kubatsira saka zvino zvinongopo kamuka kugadzikana but kurasika kwaRamani kurasikirwa kwenyika.
Tiri kunzwawo nezvekushaya kwaGeorge Chigova munewo here zvamunozivawo nezvake uyu?
Uyu mukomana uyu anga achiri mwana mudiki athink anga ari about kana kusangana ari ma30 something saka zvinhu zvakangooma kuti munhu angoti achiri kudai achiri nei lot to offer ubva ashayika saka ndomumarwadziro atinenge zvichikuita.